manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023 makatirira ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavunga, asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino-zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino, Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Gwetara Mavhunga vaGodwin Gia vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGia vanoti Mavhunga aiita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitox. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. IO achiri kuferefeta nyaya yacho.
VaGia vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Drone rake ndiyo mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa nekazi yeCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti drone ine license here. Tosati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo kuitira kuti vamwe vanhu vasazomhanhare nyaya zvinozoita kuti kana vatori venhau vazobatwa nemapurisa sezvinge vari kumisa kuita basa ravo.
vanyati vati drone ramavhunga rakadonera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vave kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tichiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa, mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine rezinesi kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzira yaari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vachinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalosiziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifanikuva mouth PCS hano. Ndeye nyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tinokurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dza chopa nevenyuro.
Dzimenguva ma recordings avanenge vachiita habudi habudiswi pa TV kana kuti pa radio. Ninge achingo record watichinzi chabuda but habudi.
Mukura anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokashika madzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhia Kasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato reZANPF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tiri kungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vana Chiwenga vese makurukota avo emuZANUPF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi ZANUPF ndoyoga bato iri munyika muno.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Gwinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemirishonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelection unozowana apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinja nachipakera. Kuti tikawana nyaya yakaita saiyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapato anopikisa kunyanya tripusi anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu mumiriri weMalawi muZimbabwe Ambassador Mwaiwawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongo hwemapato akasiyana siyana achakukudza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika. Nhasi mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo rutsigiro. Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTripusi vaNelson Chamisa vange vari kwaMuchakata kumasvingo. Mutungamiri webato rethe UANC Dr. Gunyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kuMatanga Grounds muziti kwaRusape nenguva dza2 masikati. Vanoti nzvimbo iyi yakakosha nekuti ndiko kune rukuvhute rwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Munhu unobva pando pako wapakata zvaunenge wapakata wosvika munyika mese. Saka ndakasarudza kuti tidhiresa kusha kwangu tochiparira nenyika yeZimbabwe.
Asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo uhu, Dr. Muzorewa?
Hapana chatingaita pazvinhu zvese zvinomonyoka, asi mhanyi handi kusvika. Isusu we are comfortable kuti tiri kuzviita this week. It's okay, tikanonoka hedu.
Muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umu?
Mune marallies anonesa because kune unoda kuva matamba nemapurisa achigarira manotifications acho. Saka ndiisati kuita marallies ba tida kuita door to door tichifamba nemaflyers yedu tichipa vanhu message yekuti taura kuti mutungamiri achasvitsaidisa iyo kutona nendamu nhewa.
Mutungamiri webato rinopikisa rethe UANC Dr. Gunyai Muzorewa vari parunare muHarare. Hurumende nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavekukanganisa kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyo apindirei. Saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndoo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza upresidendi. Mudzimai akaenda kukota akanohwina nyaya yake dei ZEC yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisirawo yemutungamiriri webato reLead Muzvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa neZEC kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Magoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare taka tiri redi
kada gadzirira kuti kwanise kuti nyaya indike asi isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kukoti kusvendo vapfuura ii asize wakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda anonzi mahedge fund saka vakumbiraiwo kuti vakwanise kukanda mapepa iwawo vakabvumirwa mudare kuti vakande mapepa iwawo mangwana kwenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwawo zvinoda kuti tinge tichipindurawo topindurawo misi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi rozopa mutongo wayo.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vasevhia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANPF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota rezvemitemo iyi justice vaZiyambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saa idzo dzekunonotsa kuprinda kwamabalot. Ko vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo, ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates pabalot racho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafence post vokumisa candidate yakaSukuwere. Vakamhanya futi kumatare kuBruwayo vachida kubvisa vanhu veTriple C. Saka kana vakakunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi kana kuti veruzhinji waone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi neku macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndo dzitauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANPF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo muguta reDula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndogura yavanhu makumi matatu nevatatu. Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku vari kukurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva, sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo. Asi chirwere ichi chinokwanisa kurapika kana vakakurumidza kuenda kunana chiremba. Robafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Chiremba vari nhengo ye committee inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paoneke kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri. Imwe nyanzvi muya dzezveutano Dr. Life Zambezi vatsinirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, kana chirwere cheshuga, dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa, kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vatsanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasha mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection ndingora kuti pane infection kana utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze. Kana pange paita infection imomo unokwanisa kubuda chimuka manheru chita weti kakawanda wanda.
Vaendera mberi vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji. Kangopa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora zvese zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda kunoita weti. Ende pachirwere cheshuga kuti muone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renokuchuria kana kuti kumuka manheru kuchanda kunoita weti kakawanda chirwere cheprostate. Ichi chinoafekta varume vega cheta chiafekte madzimai. Prostate inokwanisa kuita inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia. Prostate yazvimba yakura asi isina kenza. Kana tinokwanisa kuita inonzi prostate cancer. Prostate yazvimba uye zvakare ine kenza ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikambe chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inenge ichiita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chinokuchiria chienda kuti padiki padiki unge chingange chakonzeresa neshuga kana chakonzeresa neprostate kana tiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaaramba achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated. Ukaramba uchienda kutoilet nguva ine nguva uchingobudisa mvura uchibudisa weti unoguma wakuita dehydration. Saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura. Toti munhu ngaanwe, munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru wenational cancer registry vaeric Chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano rediabetic association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva, izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti hupofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimitse.
Nhau dzemitambo, vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu vari kukurudzira kuti vari kutungamira chikwata chemaWarriors vari kutungamira Zifa pari zvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende kuWorld Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Veru shinji vanoti normalization committee iyo irutungamira nabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava rimunyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi irikugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi uyo aimburairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias kufandirimbwa.
Taruda coach wemuno anoziva shona nechirungu kutota kwanse kutaura nevakomana vedu maloko best nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kuna naingrendu.
Asi mutambi Silas Ungani uyo arutambira Vestry Iceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tutangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongozva bhori remuZimbabwe, masupporters emuZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete, aha, tinokwanisa kugodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimbai Mahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, ndokusaka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi vekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo, bhozi verudo anongotora ukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nhasi. Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mutori wenhau weVoice of America Columbus Mavhunga asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone inotora mufananidzo zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro yeZBC. Asi vanopikisa vanoti ndezvemugotsi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.